Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 kugumbi April 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mana nevaviri 1542. Muzvare Johanna Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri vachamiswa pamberi pedare repamusoro nhasi pachanzwikwa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mana nevaviri 1542 zvichitevera kufa kwevanhu vana nezuro. Vanhu gumi nevapfumbamwe 19 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 205,275. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu 600. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nemakumi maviri 220 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichitoverwa neManicaland ine zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevapfumbamwe 139 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nezvinomwe ane mazana matatu nevanomwe 37,307. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe nemumwe 34,901. Harare West mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance muzvare Johanna Mamombe nemutevedzeri wasachigaro webato iri mubazi revechidiki reYouth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi pachanzwikwa chikumbiro chavo chekuti vopiwa mukana wokubisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Mutongi wedare repamusoro vatawanda Chitapi vakazivisa nemusi wechitatu svondo rapera kuti vaizopa mutongo wavo nhasi. Vamwe vatsigiri vakawanda veMDC Alliance kunyanya vechidiki vari kupika mumajeri akawanda munyika mushure mokubatwa nemhosva zvikuru dzinonzi dzine chekuita nekuratidzira. Mumwe ari mujeri rechikurubhi pamwe namuzvare Mamombe namuzvare Chimbiri ndi Makomborero Aruzivishe anova nhengo yevechidiki achangotongerwa kugara mujeri achinzi akakanganisa mapurisa kuita basa apo aisunga vaitengesa mumigwagwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze uye hurumende yeAmerica nenyika dziri mugungano reEuropean Union vari kushora zvikuru hurumende yeZimbabwe nekwavanoti kutyora kodzero dzevanopikisa. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutemo hautarise kuti wabuda mumba mani. mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti avateerere zvinotaurwa nevekunze.
Chinokatyamadza ndechekuti vanhu vari mhiri kwemakungwa kunyika dzakaita seAmerica vanotoziva kuti kune bato rinonzi MDC Alliance. Vanorizivira kupi? Vanovhota munyika yeZimbabwe here? Uye chechipiri ndechekuti isu semusangano weZANU PF zvekare sevana vemuZimbabwe hatiteereri kana kupa nguva kumashoko anotaurwa nevekuAmerica nekuti hativazivi munyaya dzematongerwo enyika yekuZimbabwe. Ngavagare ikoko isu tichiita zvamatongerwo enyika zvomunyika muno. Saka ivo ngavatanhedza vanosvikira kwete dzekudadamira. Musangano weZANU PF haunei nezvinoitika kumapato anopikisa.
Mashoko emukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi. Bato reMDC Alliance rakatumira chikwata kumusha kwamakomborero aruzivishe kunotaura nemhuri yake nezvechirango chaakapiwa. Kuti tunze nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata munyori anoona nezvemagariro evanhu muMDC Alliance muzvare Maureen Kadimaonga.
Takanga tiri kwabhuka kumasvingo kwokwa takatambirwa nemhuri yamakomborero aruzivishe mushure mekunge tatumwa naPresident Nelson Chamisa kuti tishanyire mhuri tigare pasi tizeye nyaya dzakabuda mukati mematare edzimhosva dziri kutishungurudza zvakanyanya dzemutongo nhando wakapiwa mako wekuti agare mutirongo kwegore nemwedzi miviri pamusoro pemhosva dzatinoziva kuti haana kupara pamusoro pemhosva dzatinoziva kuti haasi akapara.
Ndiani aitungamira chikwata ichi?
Takasvika kwaharuzivishe takatungamirirwa nasekretari general vedu veMDC Alliance Honorable Charlton Wende. Takange zvakare tina organizing secretary vedu Honorable Amos Tibaya nemuchevedzeri wavo Honorable Zwizwai. Secretary vedu for Rural Affairs vachidziva vaivapo zvakare pavatungamiriri vatakafamba navo. Takazova nemakurukota epamusoro-soro kuWomen's Assembly neYouth Assembly. Chairperson wemadzimai Zimbabwe yose Senator Mugido, Commander Obey Stole vakauya vakamirira vechidiki kunova ndiko mako kwaari mutungamiriri kuYouth Assembly. Tikazovawo zvakare na Meya Mafume mumwe wemakweta arimo mumusangano medu vakazowana nguva yekutsanangura kumhuri kuti nyaya dzamako dzakawanda dzaari kupomerwa idzati zvizvurudzwa pamberi pematare edzimhosva nekutongerwa mitongo magweta achaita sei kuenda kumberi. Takange zvakare tina chairperson weHarare Province Honorable Chikombo.
Kunze kwemhuri ndianani vamwe vamakasangana navo?
Takange tiri ikoko kumasvingo takasvika tikatambirwa neutungamiriri hwedu hweprovhinsi wakatungamirirwa nachairperson wavo Senator Marava pamwe chete nevamwe kusanganisira vechidiki vana Councillor Gilbert Mutubuki vanova sekretari vechidiki mumasvingo provhinsi.
Zvii zvakaitwa neutungamiri masvika pamusha pavaruzivishi?
Takazogara pasi nemhuri Secretary General Charlton Wende vakatora nguva yekutsanangurira mhuri kuti zvino zvazvadai mako asangana nenguva yekugara mutirongo. Chatichaita isusu seMDC Alliance kuti mako akwanise kusununguka nechimbi chimbi chii. Saka Secretary General vakanotsanangura nyaya yewelfare yamako ari mukati metirongo, nyaya yemagweta ekuti mako azvichafambiswa sei kuti magweta ake awane kupikisa mutongo nhando wakapiwa neMajesty Scott vachiendawo kumatare ari nechepamusoro nezvimwewo zvatichaita sebato zvatingati political response zvatichaita sebato kuitira kuti mako nevamwe vana vechidiki vavakataura ipapo Secretary General
ndevapi vamwe vari muusungu
vakafananana naJoana Mamombe, Cecilia Chimbiri, Farai Chidziva nevamwe vari mumajera akatekeshera Zimbabwe yese vawane kusunungurwa vasaramba vachimbunyikizwa. Vapedza kutaura Secretary General takazova nenguva yekuti isu senzeve dzemukuru wedu weMDC Alliance senzeve dzaPresident Nelson Chamisa tichiteererawo mashoko anobva kumhuri kuti ivo vanotarisira kuti patiita sei panguva ino izvo mwana ari kushungurudzwa. Chinoita kuti ivo vanzwotaiwa chokwadi muri kumira namako muri kumira nevari kushungurudzwa chii chaicho chaicho chavanotarisira kuti musangano unge uchiita. Saka mashoko iwayo atakaatakura tichagara pasi tichaazeya tichisanganisa nezvatagara tanga tiinazvo muurongwa hwekuti tikwanise kuti vana makomborero aruzivishe nevamwe vasunungurwe nekukasika.
Asi mhuri iri kunyatsonzwisisa here zviri kuitika?
Muri yamako ine kunzwisisa kwezvinhu zviri kuitwa nemwana wavo, ine kunzwisisa kwebasa rinobatwa namako.
Munyori anoona nezvemagariro evanhu muMDC Alliance, Muzare Maureen Kademaonga, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Vanhu vashanu vanorwira kodzero dzevanhu vanoshora kusungwa kwavakaitwa nezuro muvhuro padare reRotenro muHarare. Vashanu ava vanosanganisira mutungamiri weAtus vaOdet Masaraure, Sachigaro wePoverty Liberation Movement vaTekmo Mhlanga, nemutauriri wesangano iri vaAlan Moyo vaPride Mukono, nemutungamiri weZinasu vaArchbold Magida. Vashanu ava vanoti vakachengetwa nemapurisa kwemaawa maviri. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kuti tinzwe divi ravo. Asi vanoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge vanoti kusungwa kwevanorwira kodzero dzevanhu kwave kunyanya munyika, vachiti hazvipi hurumende zita rakanaka mukati nekunze kwenyika. Mukuru mubazi rezvokuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti hapana chiri kukanganiswa nehurumende, vachiti zvese zviri kuitwa nehurumende zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo wenyika. VaMabenge vati madzisawira eZimbabwe nebato riri kutonga reZANU PF akaita seSADC anofanirwa kutaura navo pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yekuti vanorwira kodzero dzevanhu nevemapato anopikisa vari kuramba vachingosungwa inyaya inosuwisa chose, nekuti handizvo zvaitarisirwa neruzhinji pahurumende yava Munangagwa. Hurumende inenge ichishandisa shoko rekuti Second Republic, uyezve ichiti iyo ihurumende inoshuvira oro yaishuvira kuita zvakasiyana nezvaiitwa kare. Zvino maitiro aya maitiro anosuwisa chose, asi panunyanyo kunge pasina kumira zvakanaka inhau yokuti maitiro aya maitiro anoita kuti nyika itsoropodzwe nedzimwe nyika, maitiro anoita kuti venyika dzekunze uyezve masangano epamusorosoro anorwira kodzero dzevanhu vaone sekuti nyika yave nyika isina kana nematuro, iyo isitorina kana nematuro nekuda kwekuita kwakadai. Hazvifadzi kuti pese pese pangoti pfochoko hurumende yobva yamhanya kundosunga varwiri vekodzero. Hazvina kana kunaka, nekuti hurumende iyi yakutoita zvakapfurikidza mwero, yakutoita zvakapfuura zveyaivepo kare, iyo ichifungidzwa kunzi hurumende yanga ichaita zvinenge zviri nani.
Zvichapera sei izvi vaMabenge?
Zvino tinoshaya kuti zvichapera sei izvi, nekuti mazivira ataiita kare zvaitozogona kunge zvichipedzwawo nekunge vekune dzimwe nyika vapindira mune dzimwe nhaurirano. Asi kuti izvozvo zvisina kuitika, tinenge tichingotarisirawo bazi kuti iyesu vagari vemunyika munomu ticharamba tichingosunda kuti dai hurumende yagona kurarama pasi pebumbiro remutemo ichiteedzera ubumbiro remutemo rinova iro rinochengetedza kodzero dzevanhu zvisikwa nezvese zviri pasi pezuva munyika iyo inoyi. Daiwo vamwe vanenge vachigona kutaura nehurumende iyi vasiri vemunomu varamba vachitaura nehurumende iyoyi, vachiisawo yatingati pachirungu pressure kuti vave vanorarama pasi pemashoko avo ekuti vanoda kuti munyika munge mune utongi hwejechetere, uyezve vanhu vange vachirarama vachifarawo vari vanorarama vakasununguka vachikwanisa kuitawo zvese zvavanokwanisa kuita pasi pemutemo pasina anotyora mutemo zvisina mwero kana zvisina kwazvinoenda.
Zvingabatsira sei uye wamakanangana naye kuti abatsire kutaura nehurumende yeZimbabwe ndiani?
Tofungidzira sekuti izvozvizvi zvinogona kubatsira zvinhu zviviri, zvekuti vanokwanisa kuita zvavanoitawo muno vachiita kuti dai hurumende, kukurudzira hurumende kuti dai hurumende yateedzera bumbiro remutemo, kwozoitawo vamwe vanogona kutaura nehurumende. Apa ndinenge ndichitaura ndakanangana neshamwari dzehurumende dzakafanana naSADC uyezve naAfrican Union nemamwewo mapoka anopfuurira iyayo.
Vanoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vashandi vehurumende vasimbisa zvekare kuti vari kushanda mazuva maviri chete pasvondo muvhuro nechipiri kutanga svondo rino nekuda kwekuomerwa. Svondo rapera rimwe sangano remubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, iro raimbozivikanwa seApex Council, rakazivisa kuti vashandi vehurumende vese vachange vachizoshanda mazuva maviri pasvondo kutanga nemuvhuro wesvondo rino nekuda kwekushaya mari dzokufambisa. Mutevedzeri wemunyori mukuru musangano iri vaGibson Mushangu vanoti ichokwadi kuti vashandi vehurumende vari kuguma kushanda nhasi mushure mekunge vazivisa kuti mihoro yavanotambira pamwe nemari dzokubatsirika nekufamba dzavanopiwa dziri kungovabvumidza kushanda mazuva maviri chete pasvondo. Vamushangu vanoti vanoona kuti chirongwa ichi chichabudirira zvakanyanya, kwete nekuti vashandi havadi kuenda kumabasa asi nekuda kwekuti havana mari dzekufambisa kuenda kumabasa. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima panharembozha yavo, uye vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira panguva yataenda pamhepo. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vamushangu.
Ichokwadi kuti nhasi zuva rechipiri rinova iro zuva rokupedzisira kuenda kubasa kwevashandi vehurumende, kwete kuti havachashandi zvachose asi kuti vakazivisawo kuti muhuro yatinowana nemari dzokufambisa tiri kuchitendera kuti tinge tichishanda mazuva maviri. Izvi tiri kuona chiri chiitiko chichange chichitsigirwa nokuti vashandi pachezvavo ndovakaunza pfungwa iyoyo kuti dei takwanisa kushanda mazuva maviri. Vamwe vaitoshwira dei tachecha riri rimwe chete, asi vakangozoti mavhiki iwayo anoita kuti basa riendewo mberi isiwo tichiraramawo tiri padzimba, nokuti yatova nguva yekuti vaiti mabhidha uku pano kuti vange vachibudisa mari dzemabhidha uku kuenda kumabasa. Saka isu tiri kuona kuti chirongwa ichi chichabudirira zvakanyanya, nokuti mushandi wese ari kuita izvi kwete kuti nokuti haadi basa, kwete kuti iye amanikidzwa, asi kuti homwe yake ndiyo iri kutaura kuti haana chaanacho chinoita kuti agokwanisa kuenda kubasa.
Mambo edza here kuti mugare pasi nehurumende munzwisisane musati matora danho irori, tichiona kuti hurumende iri kuti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi?
Kuzoona tosvika padanho iri kuona kuti zvinhu zvatona zvarema, hurumende takazama kugara nayo nguva dzakawanda asi zvavari kuuya nazvo pahurukuru ndozviri kutarisa kuti hazvifumi hwaro hwokuti tiite hurukuru dzemari. Iko zvino vakadzokera kunobvunza makurukota kuti vashandi zvavaramba zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana todii nazvo, kwakaenda ngwano kwakaenda zuro. Saka isakaona kuti zvikutiramba zvichimanyisana ivo vachaona kuti pane basa ramira rinofanira kunge richiitwa, ndo vakafanira kudzoka kwatiri vatore mukana uno kuti hurukuru dzichange kuitwa uye vachipe zvinhu zvinofanira kunge zvichipiwa vashandi zvine udzamu.
Chii chikuru chaita kuti mutore danho iri?
Izvi zvakonzerwa nenzara yedumbu chete, hapana chimwe chiri kumbokonzeresa izvozvo. Vashandi vehurumende vari kuenda kumabasa vachiuvira vasina mari dzakana dzokushandisa. Vazhinji vakutokwereta kuti vaise mari dzemabhazi, mari dzokubhadhara vana vechikoro chaizvo havasi kudziwana, asi vari vanhu vari kunzi vashandi. Vamwe vakadzidza zvakanyanya, vamwe vane nguva yakareba vari kumabasa, vari kurarama upenyu hunonyadzisa nokunzwisa tsitsi. Saka munhu ari kutumwa nenzara yemumba make, munhu ari kutumwa nenzara yemudumbu make kuti iye handichakwanisa kuenda ndisina chendikupiwa, zvofanira kuti ndipiwe ndikwanise kuenda kubasa.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei vamushango?
Iri dambudziko riri pachekerera harina kana kuvandika. Dambudziko riri pachena rokuti vashandi vehurumende vari kutambudzika, havana mari yavari kuwana, upenyu hwokurarama hwadhura. Saka hurumende inofanira kungodeedza vanomirira vashandi yoita musangana nayo yoapa mari inotenga yavakanga vachitambira mugore ra2018 iri mari yekunze. Uye kana hurumende ichinge yafunga kuita hurukuro, ngaitaure zvinoenderana negwaro ratakaipa kuti muhoro yedu yange iri $550 madhora ekuAmerica. Hurumende ngaiichiita nesu zvemusangano, tiite gwara rokuti mari iyoyo tichaiwana riini uye kuti ichasvika pakuruva gore riri. Tinofanira kunge tine nzira yekufamba nayo yetinotarisira, yetino
kuti roadmap zvino kana vavo vachingoti tirikukupai mari vachitara zvikamu zvemakumi maviri nemashanu kuzana zviri zvemari yemuno isingachengi tinoona kuti dambudziko redu richaramba riripo nokuti vashandi vacharamba vachishaya mari yekufambisa vashandi vacharamba vachishaya mari yekudya kumabasa zvoramba zvosvika kuti basa remuhurumende rimire saka ngavangodedze vashandi vehurumende tiite hurukuro zviri zvedu zviri mberi
avo vange vari mutevedzeri wemunyori mukuru wezimbabwe confederation of public sector trade unions vagibson musangu vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti mwana wa amai Grace Mugabe Russell Gorerasa akamiswa mberi kwedare ramagistrate kuconcession nezuro muvuro achipomerwa mhosva yekubanichina yekucheresa migodhi. Chikumbiro chake chokupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso chichanzuka nhasi chipiri. Ukuwo mukuru wemapurisa Police Commissioner General Godwin Matanga nemukuru weZimbabwe Defence Forces Commander General Philip Valerio Sivanda vari kupomerwa mhosva yekuedza kutora nechisimba purazi reGood Hope Farm kuMazowe. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vari kubayiwa nhomba yeCovid-19 muAmerica vari kuwanda zuva nezuva. Kusvika nhasi vanhu vari padyo nemamiriyoni makumi matanhatu 60 million vabayiwa nhomba yeCovid-19 muAmerica. Zvinoreva kuti munhu mumwe chete muvanhu vana abayiwa nhomba iyi kusvika pari zvino. Padyo nemamiriyoni mana evanhu vari kubayiwa nhomba zuva rega rega. Chave kunetsa vanhu inyaya yekuti zvichazikanwa sei kuti abayiwa nhomba ndeupi uye asina kubayiwa ndiani. Izvi zvave kukonzera kuti vamwe vakurudzire kuti vanhu vapiwe gwaro ravanofamba naro rinoratidza kuti vabayiwa nhomba yeCovid-19 kana kuti vaccine passport. Izvi zviri kurambiwa nevamwe vachitiwo gwaro rakadai rinotyora kodzero dzavo. MuAmerica mune vazhinji vasingabvumi zvese zvinozivikanwa pamusoro pecoronavirus izvo zvokonzera vamwe kuti vatye kusangana-sangana nevanhu vasingazivi kuti vakabayiwa nhomba here kana kuti kwete. Vazhinji vanoti gwaro iri ringabatsira zvikuru sei kune avo vanenge vachishanyira nyika dzesiri dzavo. Nyika zhinji dzave kuda kuti vanhu varatidze umbowo hwekuti vakabayiwa nhomba here vasati vabvumidzwa kupinda munyika idzi. Vanoongorora zvematongo enyika Dr. Roderick Machekano vanoti muAmerica nyaya yeCovid-19 yakapinzwa mune zvematongero enyika, naizvozvo zvichiri kugozha kuti vanhu vabvumirane pamusoro pezvinhu zvese zvine chekuita neCovid-19. Tabata Dr. Machekano kuti vatitaurire pamusoro pe COVID passport.
Pakuti vamwe vari kuti kana munhu achiti achifanirwa kupinda pa nzvimbo dzinoita public ruzhinji dzeruzhinji zvakaita kana kuti mumatheta emafirimu vanofanirwa kunge vachirakidza kuti vakabayiwa nhomba kana kuti vaccine recovid. Saka inyaya iri mudariro yokuti pasine debate, kune vamwe vari kuti mune mamwe mastates kune vamwe vakatotanga kuimplementa izvozvo kuti kana uchipinda mumapublic places you have to unofanirwa kuratidza. Kuzoita mamwe mastates akaita sana Florida ari kuti havazvibvumidze kumastate avo ikoko.
Vanhu veruzhinji muAmerica vanofungei pamusoro pevaccine passport iyi?
Ndinoona kuti vanhu vanongova vari divided nokuti kune vamwe vanenge vachiti privacy toda kumaintaina privacy yenu. This is information yeutano hwenu, hatidi kuti inge ichisiyiwa nevakawanda. Asi kune vamwe vanenge vachitizvo zvinhu zvakanaka nokuti zvinodzivirira kuparadzira kwechirwere kune vamwe. And zvagara zvinhu zvinotoitwa pakuti kana tikatarisa kuvana vechikoro tinoona kuti muno muamerica haukwanisi kuti uindise mwana muchikoro kana usina chinoratidza kuti mwana akapuwa mavaccine akati kuti evana aya. Saka makakata maasho ari kumativi ose kuti vamwe vanenge vachiti aiwa izvozvo zvakanaka zvinodzivirira kuspreada chirwere, vamwe vachiti aiwa hatidi neinformation yedu.
Takatarisa ipapo pashoko ramataura rokuti vamwe vanoti ngatizviitei, vamwe vachiti hatisi kuda kuzviita. Angabatsira sei tichiona kuti vamwe vanhu zvikuru vebato reRepublican Party havabvumi zvese pamusoro pecovid-19?
Kana tichitarisa maererano nemamiriro akaita mapati, kune hongu kune vamwe vane nharo dzekuti havadi kuvaccinatwa. Izvi zvagara zvanga zvichingori ikona kudhara, asi zvinenge zvakanyanya kurerekera kuvanhu vanenge vanosapota maRepublicans. Saka vanozoita sekuti vanenge vachikwikwidza zviri kutaura hurumende, asi pari zvino vaBiden ivo vakataura kuti havasi kuzoti federal government haisi kuti izvo munhu wese ngaaite passport vaccine passport. Havasati vatora danho, asi havana kuzviita rule out kuti zvinogona kuzoitwa nehurumende yeAmerica. Pari zvino vari kungoti zviri kumaprivate maprivate businesses kana kuti zviri kumastate kuti zvavanenge vaida kuita ndo zvavanongoita.
Sokuona kwenyu vaccine passport iyi ingabatsirawo here mukumisa kana kudzikisa kupararira kwecoronavirus?
Inogona kubatsira nokuti pakuti tingati kana tiri munhu uri kunokwira ndege ukaratidza kuti iwe wakabayiwa vaccine iyi kana kuti zvimwe zviripo nezvekuti vanhu vanenge vachida kuti vazive kuti wakatestwa here and uri positive here kana kuti uri negative, zvinoita izvo kuti zvidziviriri kudi kuspreada kwechirwere. Saka kana ukange uchiratidza kuti izvo hauna kuvaccinatwa, vemaairlines vanogona kuti hatingakutakuri nokuti unenge uchiisa vamwe vanhu pasi pa risk. Saka zvinogona kubatsira, but kungoti chiono chokuti hatisati tanyanoonekwa kuti tinyatsoevaluatwa kuti zvinhuzvi how much zvinobatsira to the extent yakadii.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Nekambo kake moya moya sezvo nguva yedu yapera tokotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vapa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vari chiuru chine mazana mashanu ane makumi mana nevaviri 1542. Muzvare Johana Mamombe naMuzvare Cecilia Chimbiri vachamiswa pamberi pedare repamusoro nhasi pachanzwipa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.